Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniraka naka vatereri, tinosanga na zvakare manero anhasi, uri musi wemugovera gunyana 21, 2019. Makateerera ku Studio 7, nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo.
Tawana agent yedu anotewo Rapson Zarira azvindikitwa na agent weZANU PF.
Mirijonga inoitika musarudzo yeZakabai East by-election yaitwa nhasi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro sezvo pachipatara apa pasina vana chiremba vakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparirenyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudza Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo angaonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatova kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparirenyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastanley Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga avataurira kuti chiremba achakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai angu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta, hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatisi kuziva kuti situation yacho ichabetsereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei, asi tabetserwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokombrenawo kuti akufonera minista, ndo pazomhanya mhanya tikaatendwa.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati, varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nana chiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba hasitombonekwa, hakuonekwa hasi nokuti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadza nokuti takusangana nematambudziko tiri panapa vazhinji. Ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa, kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutochikisa zvoti hei Kutoa dambuzi kwa tatu wana iloro.
Vakasano bata chigaro chomutevedziri womutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimbandoro, vati kunyange hasho Dr. Magombe vakawanikwa vana chiremba vana mari yekuti vaende kumabasa.
Tinechido tichitaurira nene employer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka. Pose parizvino tinenge tichingori incapacitated. Kuzi taitaura paya tichi tizoni tiri incapacitated hatikwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichitoti tichitaurirana naemployer wedu tinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya yedzidzidzi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Sangano ravo rinoti richataura zvizere pamusoro wehutano hwavo kana ongororo dziri kuitwa dzapera. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wavamagombei musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimbandoro, vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi iri kuitwa nana chiremba magweta avo pamwe nemapurisa. Dr. Ndoro vati vakaona Dr. Magombei vakavaudza zvinotsigira zviri kuburitswa pamadandemutande akaita seTwitter neWhatsApp zvichinzi vakatochwa. Vakaitwa kafira mberi, asi vati vachakwanisa kutaura zvakawanda kana ongororo iri kuitwa yapera.
Pachaka vaona vaifamba vaitaura vachingokomplaina zvaingotaurwawo musocial media imomo, but I think ndendapa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana ifu medical examination yatsonyatsoitwa pavari. Bhozi zvimwe tinogona kuzazviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunge vakatokwadzwa kana pane zvimwe zvinenge zvakaita se zvakatoitika zvatisingaoni nemaziso mukutaura.
Panyaya yekuti Dr. Magombei vakachengetedzwa nemapurisa kuchipatara, Dr. Ndoro vati panogona kunge paine chibvumirano chakaitwa nemhuri yavo nechipatara.
I think e standard protocol yavanoita yemunhu anenge achinzari abducted kuti vaedze kuita I think nyaya mainvestigations wavo, bhozi state hanzi inoprovide security yaiye anenge abducta kana kunzi ari kuongororwa zvona medicals achimbomuchengetedza panguva iyoyo. So I think urongwa hwakatoitwawo pakati pe vari kumuongorora maloya ne police.
Patasvika pachipatara china Dr. Magombei, taudzwa kuti havasi kuonekwa nemunhu wese wese asi kuti nemhuri nevamwe vakadomwa. Tatadza kuvaona nekuti hatisi vevamwe vanhu vari kubvumidzwa kuvaona. Gwetara Dr. Magombei vaJeremiah Bhamu vati vana chiremba vakavaudza kuti utano hwaDr. Magombei hauite kuti vaonekwe nevanhu vakawanda. Pataenda pamhepo, magweta aDr. Magombei ange akatarisirwa kuburisa gwaro rinotaura mamiriro akaita zvinhu pamusoro peutano hwavo nezvimwe zviri kuitika panyaya iyi. VaMagombei vari kuongororwa nemachiremba akazvimirira pamwe nemachiremba ehurumende. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mumashoko avo vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly, vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombe vakawanikwa, vanoshushikana nenyaya yekupambwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sarudzo yeby-election yaitwa nhasi kuzaka East yaita mhirizhonga zvichitevera kurwiswa kwaitwa nhengo yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nenhengo yeZANU-PF inozivikanwa zvikuru mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvaitika.
Ndingati nini kutaura kuno kudai so, ndiri panzvimbo inonzi Rudanda Primary School inova polling station iri muwa 25. Patasvika papa tichifamba tichitenderera kuti tichida kuona kuti zviri kufamba sei, tawana agent yedu anoitawo Rapson Zarira azvindikitwa naagent weZANU-PF anoitwa iye Mafios Mutembwa Zakare Masiyes Mutembwa uyu ndi teacher pachikoro chinonzi Chomurere kwa primary school. Vamurova zvingaita akazara ropa mbiri wose.
Vachibaya muri kuti imimi agent wenyu arowa. Mungati zivise here kuti chichaitika kuti azorowa.
Nzvimbo iyi Yerudanda inzvimbo yatanga tichiwana mareports masvondo apfuura ekuti iko vatsigiri vebato reZANU-PF vaiti ivo hatidi kuona munhu anoita agent wealliance anenge achibva munzvimbo ino. Saka mwana marefu Jackson Zarira ndo vamwe vemayuti edu vane zvivindi vakati waiwa isu regai tinoita maagents. Saka itori nyaya yekuti vanga vakuzadzikisa kufunditsira kwavaita vanhu kuti hatidi kuti vanhu vanga vaita mapolling agents panzvimbo iyi yeRuganda Primary School.
Zvaitika izvi mazivisawo here mapurisa?
Hongu tazivisa mapurisa, taripota mapurisa vakati ivo nyaya iyi takuisa mumaoko Law and Order.
Saka arwisa uyu ari kupi izvozvi?
Arwisa uyu tatomaya naye kuchipatara kugaka kuti anokwanisa kubatsirika.
Ko dzimwe nzvimbo dzanga dzichiitirwa sarudze dzakamira sei?
Zvatasangana nazvo zvine uchapupu ndezvekuti izvo sekuziva kwenyu mutemo haubvumidzi kuti matraditional leaders kana kuti madzishe nemasabhuku vanga vachiita zvematongerwo enyika. Asi tasangana nazvo ndichipa muenzaniso wepapolling station yepavhurumukwa pana sabhuku atori polling agent weZANU-PF.
Mazivisa here sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ndozviri kuitika?
Hongo patasvika pachikoro ichi cheVhurumukwa Primary School taona anonzi iye presiding officer anenge ari iye mukuru pachikoro ichocho. Hatina kugumira papo zvakare zvoenda kundopa ripoti yedu zvakare panonzi paconstituent command center panova pana ipo pana constituent officer weZEC tichivaonesa kuti ndo zvitasangana nazvo kumapolling station akavata maviri. Kune dzimwe nzvimbo dzasingatina kukwanisa kusvika nokuti kuno kwatiri kuno network chaiyo chaiyo inotoiwana kunzvimbo inokwana kuti about 5% 95% of zvaka east constituents hakubati network, hakuna network kutaura kunododi kunototi netsei. Saka hatisatowana mareports kubva kumarosing agents edu ataisa kunzvimbo dzose dziri ma7 wards ari kuno munzvimbo yezvaka east.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kuZaka East kumasvingo. Tichiri panyaya yeby-election yaitwa kuZaka East, mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Chipfunde Vava vanoti vanoshushikana zvikuru nemhirizhonga yaitika musarudzo iyi. Vativo sangano ravo riri kushushikana nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vavhota nhasi uyewo kushayikwa kwevanhukadzi musarudzo yeby-election yemuZaka East.
Kuvhurwa kwaita mapolling station avhurwa nguva dzacho dzakafanira uyezve mamitirios anodiwa pakuvhotesa anga aripo. Zvesi tine maobserver station vari kuZaka East. Uye zvitaona kuti vanhu vanga vachikwanisa kuvhota in secret. Kwozoita manobatsirwa kuvhota ndo vataona anenge 20 pachiromo polling station. Zvinokonzereswa nokuti vanenge vane illiteracy uyezve vamwe vanga vachirasika. Asi tiri kuona kuti voters roll raakuiswa panze polling station, saka zvakubatsira kuti vaya vanorasika vachienda kwavasina kunyoreswa vakunge vachiita mashoma. Kwozoita maparty agents vatungamiri vemapolitical party zvikuru veZANU-PF neMDC Alliance taona vanga vari kwese kumapolling station akawanda.
Tambotaura neveMDC vari kuti ivo vana agent wavo arwiswa nenhengo yeZANU-PF. Chitiko ichi chasvitswawo here kusangano renyu reZESNI?
Ndiyo yandaitaura kuti kune maisolated incidents yatanzwa kuti kune victimization yeMDC Alliance polling agent paZANU-PF polling agent pamutakazi Hall A kuinsiza. Iyo tainzwawo nyaya yacho. Saka tirikukurudzirawo kuti dai paita tolerance nemapolitical parties makuru kana madiki kunge vachitambira kuziva kuti mutambo kuri kukwidzana. Kana pasina vatambi vakawanda hapana mutambo wakanaka. Saka dai vangugamuchira kuziva kuti maelections anenge ane competition uye zvinde kukwidzana saka zvakanaka kungopanana mukana nokuita tolerance kuziva kuti these parties nema opposition or ruling parties are there to stay. Makompetition acharamba aripo, maelection acharamba ariko.
Kune vamwe vari kuti izvo zvaitika zvemhirizhonga izvi munongedzo wezvinhu zvanga zvichiitika mugadziriro yebyelection yemuzaka East.
Ehe, izvo ndizvo zvinhu zvatakaona patanga tine ma polling agents edu kuti pasati pa pre-election period takaona kwakune runyararo hongu asi intimidation izvozvezvo zvanga zvichingoitwa neruling party supporters nematraditional leaders izvikuru masabhu kumavillage heads soliciting for mafavor okuti dai tavhoterwa izvo tinozviona zvichiitika though mapolitical party madiki ana Freezy munana NCA vanga ari loki ende kazhinji saivo vadiki vanenge vasina vanhu vakawanda kazhinji sa havaitwi zvokuvhundutsirwa tinoona kazhinji savanonyatsovhundutsirana nokunetsana zvikuru dongo zvozvo rinoitika pakati pezanu PF neMDC alliance nokuti ndofunga idzodzodzo ndidzo mapati mahombe anenge ane vanhu vakawanda saka ndopatinoona panowanzoita izvozvo intimidation inoitika zvikuru yakatarisira MDC alliance ikitwa nezanu PF supporters nemavillage heads.
Mambotaurai mi kuti pane vamwe vechikuru vanga vachida kuvhota vakapfeka mbatya dzine zvinyorwa zvemapato avo. Zvii zvaitwa neZimbabwe Electoral Commission pazvaonekwa kuti ndizvo zviri kuitika izvi?
Vabva vadzorerwa kumba kuti vaende kuti vanochinja hazvibvumirwi mumutemo medu muZimbabwe kuti unge wakapfeka kampeni regalia musi wokuvhota saka vabva vadzorerwa nokuti it's in defiance of the Electoral Code of Conduct emapolitical parties.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network Amairi Ndai Chipfunde Vava vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuzeya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka munyika nezuro vachiuya kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nevamwe vakuru vakuru kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly vachitaura pamusoro pekutsvaga nzira dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwa zvakare kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro perwendo rwaMnangagwa kuno kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muNew York izvozvi uko zviri kuratidzira pasi peurongwa huri kukokerwa neMDC North America Province. Taedza kubata murongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada asi runaro rwavo harusi kudairwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanogara ivo muHarare, amai Tabitha Manyoni, vanoti ivo nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba yaita kuti ivo nevamwewo madzimai vawanikwe vachienda kunotsvaga rubatsiro kune mishonga yechivanhu sezvo mari dziri kudaidzirwa kumaprivate doctors dzakakwirisa.
Kuchipatara kune mahwani kuti zvinhu madoctors zvava kutojamuka nyaya dzemari ambotanga achirama vachiti mukuru wavadzoki apa zvinhu zvavakuramo nyemari vachitabisana natinopowa Maria tukude susu saka akuchipatara kune marwadzo chaiwo.
Imi makamboshanya here kuchipatara uyezve makaenda chipatara chipi zvakafamba sei?
Izvaya saka tichienda kuparinyatwa ndepresident Negro vangu mukoma mamu wangu. Kuti ane mwana akatsva nedzasi. Takurazira anga rakamupisa kubva pamusana kusvika magadziko ndokwanga akatsva nedzasi. Ndinobata ruoko futu. Saka ndiwa ndakaperekedza tikasvika takamono panze takazara vanhu vanga vakawanda. Umwe akati warira mazambia akarara. Madhokita akangomira mira. Vatatonzi sikwanze rese kutomborapa. Dai henyu matombotsvaga kana mukanganorapa. Ndo pakaimwewo dhokita wakutotaurawo nameguru wangu takamuudza akati isati kurapa. Sipasisaiti. Kati nini be matumbo ndenyongo mwana nini kana kuchivana tumbonobatsirwa. Kati kuchivana wanga batsiru zanzi. Wana wase kukupewa kana omchongo wano kwanza kubatsira. Kuzisi hati kubatsira zinezi. Kitoli nezi chimoshi lisha tukila kutitao. Doku batatungu boi papu. Katazi mdoku mwanda hati. Kuna ungo gugu watu isi yao nubatsira mchua. Chukwa di wakati batsira wakati iti. Kakoma mwana babatsiro marondage. Ajisa mshunga wangwa chumisa shiga maronda kaoma. Aizmusha aktu famba, aktu kara. Asa ya yuta bati. Shino wadzo mbeti. Tituona wangwa ito joga. Tukato tuto kuna mtie. Kuna mkoma nanga kato chukoka gumbo. Aiti nikato aktu mkisimu. Woi pati aktu joga kato njijokira. Ndibondi rase mbrudo gajiriwe. Pati kato njijokira. Endrelai muru wadzo sunga ite.
Izvaka itikarini uyezve murikuona vazhinji vachizoenda kunoshandisa mishonga yechibhoyi here kana zvakamira sei?
Vazhinji vandakapina papo vanga vakutoenda kuchibhoyi patakaenda ngerimanti patikaenda ikoko. Vazhinji vari kutoenda kuchibhoyi zvingada tumbukunyepa. Izvi baba pane chitedu chepechepe vanotorwarawo vakaenda iri wenisi vakasvika kusina madhokita. Vakatozodhota hamunditenda hangu chivanhu vame nouko vakatozoendawo kuchivanhu kuti adhota hamunditiendeko kunoti ndingatofa ndiri kurwadziwa sungaite vakatoperekedze nemukadzi wavo.
Mamuri kuchema chema muchiti mari yacho yekuti munhu awanikwe achirapwa kana waenda kunana private iri kuti dhurei zvakamira sei ipapo?
Isusu hatisi kupuwama yesu tiri kupuwa mabhondi ma 400, 500 saka mari yechimanje haizokwani tichiendeko kwati teda mari yese saka nomomotiwo zvinokwanisa varapikwa kuchivanhu vongoenda hako badhiwo kana vakanzwe 30 bond 40 bond zvezviri nani panoti yesu acho riri kunetsa kuwana rinenge richitishupawo nenhamo yangozara munyika munomu.
Muri ikoko kwamataura kuti makaenda kunobatsirwa kuchivanhu makaona kwakawanda vanhu here uyezve vari kudaidzirwawo mari dzakaita sei?
Haisi patakaenda takaona kuti tisanga siko pane umwe murume angatorwarawo aita kunge akatsva zvekuti munozonzwisisika aitobatsirwawo ikoko bhati akagogoti toabvunza toti angasinatombokwanisa kufamba akaenda chipatara bhati chipatara vacho akasviko anzi akaenda kugomere ndoko akasvikawo vari pasisaiti ndokuzoya kuno ndoko ndibva ndatomubatsirawo kunoko akutokwanisa kufamba sotiendawo. Vachitanina hangu ndatonyara hangu mubhadharisa hangu kozi ndatomuudza kuti handimbokubhadharisi sezvamunoita chipatara ndingokubatsirawo senge tichingobatsirana mukurarama. Bati chisedu takazo tizongonyarobva tazongopo $30 yatakatongopo kozi takangoti sezvemwana wedu apora kufamba akutokwanisa kuti ndewo presh.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muyenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Gamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tatitimbotarisa tsika dzekuchengetedzwa nadzo mufi tichitarisa kuti munhu ari mupenyu anenge achitya kuroyiwa afa
veukama vasara, vanotya zvakare kuti mutumbi wemufi unogona kuroiwa. Saka tati timbozvitarisa izvozvo. Muhurukuru yedu tabata munyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda, kuti vatibatsirewo kutarisa nyaya dzakaita saidzodzo dzokuti vanhu vanotya uroi muupenyu nemurufu. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sivanda.
Makadii zvenyu vateereri.
Aiwa, ndofunga vateereri vapenyu sekuru. Nhasi toda kuti timbotarisa kurarama kwatinoita zuva nezuva muupenyu hwedu. Tiri vapenyu tinotya kuroiwa. Munhu akafa tinoona zvakare kuti vapenyu tinotyira kuti mutumbi wehama yedu unogona zvakare kuroiwa. Chii chinenge chichitora nzvimbo panyaya dzakadai sekuru?
Icho ichokwadi panzori netsika dzedu isudu dzatinoita kana munhu akafa. Pane patinoti vamwe vanotya kuti munhu anokwanisa kutorerwa kana nhengo dzake dzinoshandisiwa. Kana mvura yachayo yemufi iyoyo inogezwa mufi iyoyo inobiwa. Saka zviriko kutsika dzechivanhu kana tichizviona. Vamwe vanenge vachida kuti vanoitira kuti wafa mweya wako iwo unoshandiswa. Saka vamwe vanenge vasingadi kuti mweya wake ushandiswe. Saka mutsika dzedu dzechivanhu zvinhu zvatinoona zvatinosangana nazvo. Nekuti mutsika dzedu tinoti kazhinji tinoita anonzi magata ayaya kana kunonzi kubira pachivanhu. Kwekuti kana chiro ungava mutimburu mumba umu munokwanisa kuenda kumashopeshope munotsvaka kuti zvakamira sei kumufi uyawo. Mopuwa marayiwa yekunzi aiwa mufi akamira zvakadai, ane chigumbu here, ane zvese izvozvo. Nekuti unogona kuti unoita chigumbu futi chero wakafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona mutsika dzedu dzechivanhu mukurarama kwedu, mutsika dzedu dzechivanhu.
Saka tingati here sekuru munhu haafi? Nekuti kana tichitya kuti mutumbi unoroiwa, zvikureva kuti munhu anongorarama kunyange tisamuona pano pasika.
Ndizvozvo chaizvo, ichokwadi. Nekuti kana tingati kana uchifa isu kutsika dzedu dzechivanhu toti waakuenda nyika dzimwe, waakunosvika kune imwe, ukunongo uchinzi unoenda kune vedzinza rekwako. Nokuti ukafa munoyaya pane patinoti tikatarisa mutsika dzedu dzechivanhu, matimamboona ipo paya mutumbi uno uyorindwa, pane patoti mai vemunhu nova munoonekwa vakagara kumusoro kwenda bhokisi, ndo anotorinda bhokisi ro. Saka chiru mutsika dzechivanhu ipo paya nokuti unonzi unoberekwa namai vako. Saka kana uchidzokera futi unonzi unoperekedzwa namai vako, kasi mai vanenge vari murindiri. Saka ndopamunonzwa kuti kana munhu akafa kwakuteerwa tsika dzedzinza rekwake.
Zvino sekuru Sibanda, kana vanhu vachitya kudaro, anozorinda guva kunenge kwavigwa mufi ndiani? Nokuti tinonzwa kuti vanoshereketa vanogona kana kuya kunotora ivhu repaguva chairo.
Mumakuva imomo pati kugadzirwa kwaanoitwa makuva iyo ekuti munhu yamufuya asashandiswe. Ndopamunoona kuti kazhinji kaviga munhu anogona kuti mangwana munofumura kunotarisa kunomutsa mufi uyawo kuti muone kuti guva rake rakamira sei, hapana kutsikwa here paguva apa, hapana kutambirwa here, kwozwa kuti aiwa mufu wedu uyawe akachengeteka. Saka zvinowanika mutsika dzedu dzechivanhu izvozvo zvokuti chero munhu wafa chero makuva here chero risina anorindira kasi rine magadzirwa ipo paya rekuti varoi variko.
Ko kana munhu akanga ari kumochari uko veukama vanenge vasikoka uko sekuru?
Iko kumamochari ikoko kuri kuitika mabasa akawanda. Ndingati isu sesangano residhata tinoona zviri zviri kuwanika futi ikoko kumamochari ikoko. Vanoshanda mumamochari vaya vamwe vanoba mvura yezvitu naizvozvo vachitumwa kuti vanotenga mapasi.
Kana hembe chaiyo inotobiwa iyo hembe yemufi yacho naiyo ichinoshandiswa kuti simba rake reyaraaisiita rekushereya. Zvimwe zvinhu zvatotyira mutsika dzedu dzechivanhu.
Haiwa, tatenda sekuru.
Kuzara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa tinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZaka East by election.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro manherano. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.